sekunzwa kwamaita ichokwadi tanga tine press conference manherezo varanhasi patanga tiri kutora danho selechidiki kuburitsa pachena vanhu vatiri kuziva kuti vane mabasa ehori avari kuita kana echimbavha avari kuita ari kukuvadza nyika uye kudzosera urongwa hwapurezidendi Mnangagwa hwekusimudza nyika ichienda mberi vari kuudzosa kumashure saka tatora mukana wokuti tidome vamwe vevanhu vava vatiri kuziva vari kuita izvozvo sedanho rekutanga mukurwisa nhau dzeuori asi tisingagumire ipapo tichizopfuurira zvakare mberi tichizoita zvimwe zvinoita kuti nhau yeuori inge ichipera sekutanga mubato redu muhurumende pamwe chete nemunyika
pane vamadomawo here nemazita vemubato menyu vamungataura
pane vanhu vadomwa mupapress conference vane mazita anoti comrade Joram Gumbo comrade Robert Mpofu comrade Priska Mpfumira ava ndo vane zvigaro kuhurumende pamwe chete nekubata zvigaro zviri pamusoro asi kune vamwewo vechidiki vari kuita nhau dzekuchinja mari yekunze zviri pamutemo kana aya atiri kuti macartels ari kuita zveforex kwadomwawo anonzi Mulungisi Moyo Atwondlovu Wayne Harrington tinomuda Machakaire John panonetsa Mangudya Elizabeth Mchangwa Neville Mchangwa pamwe chete naWhitney Chivayo kozoti kune vari muprivate sector maexecutives kwadomwa Lisbon Munda weinonzi Afri for Unifreight tafadzwa mutsarara weGrain Millers Association of Zimbabwe chongai mzinda weMinerals Mining Corporation of Zimbabwe MCZ Henereta Rushwaya weZimbabwe Miners Federation pamwe chete nevanonzi Dr. Shah vecompany inonzi PCD inoita zvemapharmaceuticals
makatadza here semusangano kugara pasi navo muchivataurira pamusoro penyaya iyi pane kuti muende kuvatori venhau
aiwa no zvazvinoita mukoma ndezvekuti dambudziko rimwe nerimwe rine masorovherwo arinoitwa makanzwa purezidendi vedu kubva kare vachibuda vachitaura kuti vanhu vari kuita mabasa euori siyai vanhu vari kuita mabasa euori siyai asi vanhu ava vanga vasiri kuteerera saka taona kuti sevanhu vachiri kuteerera kutaura kwapurezidendi kureva kuti vari kuzvidza bato saka isu sevechidiki tazviona zvakakodzera kuti aiwa zviri nani titorane navo head on as a youth league because ndo basa redu sevanguard repart